kumanzo uku kwaita imwe development iri kusuwisa zvikuru blessing. Takanzwa nezuro nemaclients edu kuti vanhu veNational Parks Wildlife and Management Authority vakaunza mbizi dzisingadarike zana, vakangodzisiya kuti dziite fararira muminda nemumasango ari muanod fami imomo. Ichi chakaita kuti tikwire kudare reguru rehigh court tichiita agent chamber application yafailiwa nhasi makuseni. Taka tichiendesa kudare minister wehome affairs, minister velands, minister veenvironment, water and climate, naivo veparks uyezve neveNational Museum and Monuments, vanove ndivo vanhu vari involved nenyaya yekuanod farm iko kunonzi kumanzou area. Chikumbiro chatiri kuda kudare reguru rehigh court ndekuti mhuka idzibviswe nechimbi-chimbi, vachingosevha nekoti odha vabva vabvisa mhuka idzi mune vanhu, uye kuti vasarambe vachiunza dzimwe mhuka nekuti tinonzwa kuti vanoda kuunza nzou, shumba nembada uye zvipembere mazuva ari kuteera. Saka tinoda kuti dare ribva ravamisa kuti vasaite izvozvo. Kana takuzoda final order, tinoda kuti dare rigure kuti chiitiko chekuunza mhuka ichi kusvikora kodzero dzevanhu dzakanangana nekuti vasabviswe nechisimba inonzi forced eviction, uye kuti kutyora zviri mumacourt orders akapiwa aye kuti vanhu havafanirwa kunge vachibviswa. Tinoti isusu kuunza mhuka idzi kuda kuedza kubvisa vanhu zviri indirect, vachiavoida court order yakati vanhu chaivo vasabvise maclients edu, saka ivo vaakushandisa mhuka.
Saka muri kutarisira kuti mapepa aya anoenda kuvanhu ava riini?
Mapepa aya atoenda kune vanhu ava vese vari 5 blessing, kutaura kwandiri kutoita izvozvo izvi. Uye tatozivisa dare tichifaila kucourt anonzi maritenal service, kuratidza kuti vanhu ava vese vasevhwa, zvinoita kuti registrar vachibva vazotipa date rekuti nyaya iyi inonzwikwa nechimbi-chimbi riini. Saka tiri kutarisira kuti ikasanzwikwa paweekend ipapa panotanga muvhuro next week ipapa tinofanirwa kuti nyaya inzwikwe.